sezvavajaira kuita kuti panovakwa chikoro kana kreshi kana chimwe chinhu chipi nechipi zvacho chinonzi chavakiwa, vanoda kusvikapo vaise ruoko rwavo. Vauya nhasi vakakomishina airport yekuno kuVictoria Falls, asi hapana chinoshandura upenyu nemararamiro avanhu chavaita kana chazvinotibatsira nacho.
Pane zvavataura here pavanga vari kuvhura ivo nhandare iyoyi yemuVictoria Falls vamugabe?
Manzwi avo manzwi emunhu ane hope dzakanaka zvikuru asi dzisingazozadzisiki. Manzwi emunhu ari kurota vashanyi vachiwedzera nokuda kwekuvhurwa kweairport yavhurwa nhasi iyi. Asi chatinoziva ndechekuti kusawanda kwevashanyi munyika yeZimbabwe zvine chekuita nematongerwo enyika. Tingave nemidhuri nezvivakwa zvakanaka zvinomwisa mvura, asi kana nzira yokutungamirira munyika isina kururama, vanotishanyira havauye nekuda kwezviponzero izvozvo. Saka nhauro yavo zvikuru yanga iri yemunhu anoshuvira tidai vanhu vashanya nokuda kwezvivakwa, asi hazvisi kuzoitika saizvozvo kusvikira hurumende nenzira yokutungamirira nyika yashandurwa munyika yeZimbabwe.
Imi semunhu anogara imomo muVictoria Falls, zvii zvamanga muchifungidzira kuti zvingataurwe navamugabe zvavasina kutaura nhasi zvingafadzewo ruzhinji rwevanhu vanogara munharaunda imomo?
Sezvandataura, munhu wese muZimbabwe pari zvino haana hanya nekunzwa nekuzvinotaurwa maererano nezvinhu zvavakwa zvaita sei, asi vanhu vanotarisira kurarama raramo yavo yezuva rimwe nerimwe. Saka tikatarisa mamiriro akaita zvinhu iye zvino, pane mitsetse yakareba zvisingaiti iri pamabhanga, vanhu vachitsvaka mari haiko. Isu tinotarisira kuti mukana wega wega watinoona mutungamiriri wenyika achitaura ngaataure zvinhu zvinogadzirisa matambudziko anosangana neruzhinji zuva rimwe nerimwe.